Manera kanaka muriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyuratiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu chikunguru 3 2020. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 munyika hwakakwira nechina kusvika pamazana matanhatu negumi nevanomwe, kana kuti 617 vafa vachiri vanomwe.
Tiri kukudzira kuti dai hurumende yawedzera kunyanya kutesta kwaari kuita vanhu zvinoitisa kuti izotikwanise kubata vanhu vane chirwere ichi. Uyezve kuti vanyatsokuita yatinoti contact tracing yakanyanya.
Hurumende yokurudzirwa kuwedzera uwandu hwevanhu vari kuongororwa chirwere chaCovid-19 munyika.
Mutengo weflower wakaderawo uchibva pamari inoita 3150 per 50 kg kusvika pa $2,136.89. Saka ndo zvanyanya kuita kuti mutengo wechingwa udererewo.
Mutengo wechingwa wodzika muzvitoro zvemunyika. MDCT yoenderera mberi ichidzinga nhengo dzeMDC Alliance mumakanzuru. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 munyika hwakakwira nechina kusvika pamazana matanhatu negumi nevanomwe, kana kuti 617 vafa vachiri vanomwe. Izvo zvinotevera kubatwa nechirwere ichi kwevamwe vanhu gumi nevaviri nezuro. Pavanhu ava pane gumi vakabva kuSouth Africa, vaviri vari vanhu vagara vari munyika. Vanhu vapora kubva kuchirwere ichi vanosvika zana nemakumi manomwe nevatatu, kana kuti 173. Vanhu vavhenekwa chirwere ichi munyika yose vadarika zviuru makumi manomwe nechimwe nemazana maviri nemakumi matatu nevatanhatu, kana kuti 71,236. Vanhu vakavhenekwa nezuro vaive zviuru zviviri nemazana masere nemakumi matanhatu nevatanhatu, kana kuti 2,836. Nyanzvi mune zveutano dziri kuyambira kuti hurumende itange urongwa hwakakura hwekuongorora vanhu vari munyika chirwere cheCovid-19, sezvo huwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere ichi huri kukwira asi vasina kana kumbobuda munyika. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Nezuro, pavanhu gumi nevaviri vakabatwa kuti vane utachiona hwecoronavirus, vaviri vagari vemunyika vasina kumbobuda uye vasina kumbosangana nemunhu ane chirwere cheCovid-19. Nemusi wechitatu, pavanhu gumi nevana vakawanikwa vaine chirwere cheCovid-19, gumi nevatatu vakabatira chirwere ichi munyika, uye gumi neumwe havazivikanwi kuti vakawana chirwere ichi sei. Ukuwo nechipiri, pavanhu gumi nevanomwe vakabatwa nechirwere ichi, vanhu vatatu vakabatira chirwere ichi munyika muno, uye vaviri havazivikanwi kuti vakawana chirwere ichi sei. Kukwira kwehuwandu uhu ndokunonzi nenyanzvi munyaya dzezveutano imviro-mviro yekuratidza kuti munyika mune vanhu vane COVID-19 asi vasati vaongororwa. Munyori mukuru wesangano ravana chiremba vanorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights, Dr. Nomen Matara, vati vari kunetsekana nekukwira kuri kuita vanhu vari kubatwa nechirwere ichi vagara vari munyika, vachiti kunyanya avo vanenge vasingazivikanwi kuti chirwere ichi vakachibatira sei. Vamatara vati zvakakosha kuti hurumende ichitanga kuongorora veruzhinji munyika, sezvo zvava kuratidza kuti panogona kuva nevane chirwere ichi asi vasingazivi uye vasingazivikanwi nehurumende.
Manhamba emalocal transmission Station pangu ya darika ye anga ari wa oma shoma shukuti tangati na agu nanya kuita warid but from mazua baku darika ya tukono kima numbers achona arugula mba achikuira ende churuku nanya kuita otitive warid na undiche kuti maloko transmissions acho arugungo taura bata asku zikama kuti muno anugona nge aga wana kupichi were tunorewa kuti panogona pane mamu wanu arugto famba kuma communities medu vane chivereche covid chisina kuba atu chisina kudiagnozo saka ndoza tuziku nanya kuita warid na azo iso uzo saka tuziku kuzira kuti dai urubenda ya wezira kunyanya ya kutesta kwa kuita vanu tunoisa otizo tupanise kubata vanu wane chivereche kuya zwe kuti vanyatso kuita tunoti contact tracing ya tanyanya
vamatara vati kuunga na kurukuita vanu vachitsvaka chauviri zvakadaise pamitsetse yehufu pamabhanga vachitsvaga mari uye mukutsvaga zvekufambisa inzvimbo dzinoita kuti zvive nyore kuti vanhu vatapurirane chirwere ichi
tikona kuti vanhu vanoswera vari mumakiwe hupfu vanhu vari mumakiwe shuga vamwe vari mumabhanga tinoona sekunge ndiyo nzvimbo dzinogona kunge dziri kupanana vanhu chirwere ichocho nekuti panzvimbo dzakadaro hapana ino social distancing iya vanhu vanenge vari padhuze nepadhuze saka vanogona kunge vachipanana musiya chirwere checovid munzvimbo dzakadaro kusanganisira even mumabhazi mumazupo matinoona vanhu vakawanda uye pavanenge vakamirira mazupo
izvi zvatsigirwa nevaimbova gurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa uye vari munyori wezveutano mubato guru rinopikisa remdc alliance dr henry madzorera avo vati kukwira kwouwandu uhwu mucherechedzo wekuti chirwere chiri kupararira vamadzorera vakurudzira kuti hurumende itore matanho chirwere ichi chisati chaputira nyika yose
tizvo zvakakorova nezvekuti chirwere chakuda kutanga kupararira zvino tiri musizini yedu yechando ndonguva yatinowanzana mafuru akawandisa saka local transmission yataa kuwanai inoda kuti titeste nesimba tichitesta vanhu vese tiita mamesures ari moserious
vamadzorera vatiwo hapana chakaipa kuti hurumende painobudisa uwandu hwevanhu vanenge vabatwa nechirwere ichi itaure nzvimbo dzinenge dzawanikwa vane chirwere ichi vagara vari munyika vatiwo vanhu vakaziya kuti chirwere chava munharaunda yavo vanokoshesa zvakanyanya kutora matanho ekuzvidzivirira
zvetinokumbira kuti hurumende kana ichipa mareports okuti izvo kwazoita makeses akati ecovid-19 kumidlands ngavatiudzire kuti papi pacho kumidlands ari kumbizo here ari kumbizo 19 here kumbizo 16 here toda kuziva kunenge kune chirwere chedu tizive maepicenter edu kureva kuti nzvimbo dzakaungana chirwere chedu so that vanhu vari munzvimbo idzodzo votorawo maprecautions akawedzerwa kudarika evanhu vari mune dzimwe nzvimbo dzisiri kuita transmission
mutauriri webazi rezveutano vadonald mujiri vabvumawo kustudio 7 kuti kuburitsa nzvimbo dzinenge dzichigara vanobatwa nechirwere ichi munharaunda dzemunyika kunogona kubatsira kuti vanhu vatore matanho akasimba ekuzvidzivirira kuchirwere ichi
zvinobatsira hapo ine way yekuti tikati pasheratoni pane vanhu vakati yakwira pane vane vakuzivawo area zvokunzi kana void
pavabvunzwa nezvematanho achatorwa nebazi rezveutano kudzikisa uwandu hwevanhu vari kubatwa necoronavhairasi vagara vari munyika vamujiri vati vanga vachida kumbotsvaga ruzivo nezvazvo kubva kuvashandi vakasiyana siyana vemubazi iri Zimbabwe sedzimwe nyika pasi rose iri mubishi rekurwisa chirwere checovid-19 icho chabata vanhu vanodarika mazana matanhatu negumi nevanomwe uye pasi rose chirwere ichi chabata vanhu vanodarika mamiriyoni gumi nerimwe uye vanhu vafa pasi rose vanodarika zviuru mazana mashanu nemakumi maviri nezvishanu kusanganisira vanomwe vemuzimbabwe ndakamirira studio 7 muHarare ndini Rutendo Mawere
Sangano revanogaya upfu reGrain Millers Association of Zimbabwe rinoti mutengo wechingwa wadzika kutanga nhasi kubva pamadhora makumi manomwe nemapfumbamwe kana kuti $79 kuenda pamadhora makumi matanhatu nematanhatu kana kuti $66 emari yemunyika parofu zvichienderana nemutengo wedhora rekuamerica pamusika wemari weforeign currency auction system wakaparurwa nereserve bank of zimbabwe masvondo maviri adarika Izvi zvakaziviswa nezuro kuvatori venhau nasachigaro vesangano iri vatafadzwa musarara vachiti Grain Millers Association of Zimbabwe na Governor of Reserve Bank of Zimbabwe Dr. John Mangudya vakaita musangano nguva pfupi yadarika pavakavirirana kuti vanogaya upfu vawaniswe mari yekunze izvo zvadzikisa mutengo wechingwa pamusika. Vamusarara vakati musangano wavo uyu vakaitwa mushure mekuparurwa kwemusika wemari yekunze nebhanga guru renyika. Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Prosper Chitambara vanoti kuderera kana kukwira kwemutengo wemari yekunze pamusika wemari ndiko kuchave nechekuita nemutengo wechingwa muZimbabwe kusvika zvinhu zvagadzikana nekuti gorose riri kutengwa kubva kunze. Ngatinzwei Dr. Chitambara vachitsanangura.
Sematauriro avo iwewe Grain Millers Association of Zimbabwe vari kutaurawo kuti mutengo weflawa wakadererawo uchibva pamari inoita 3150 per 50 kgs kusvika pa $2,136.89. Saka ndo zvanyanya kuita kuti mutengo wechingwa udererewo kubva kumari yamataura inoita $79 pa loaf rega rega kusvika pamari inoita an average ye $66 pa loaf rega rega. Saka ndo chikonzero chikuru chavaburitsa chavaparura kuti ndo chakonzeresa kuti mutengo wechingwa unge uchidererawo zvakare.
Ndiani anofanira kunge achitara mutengo wechingwa Dr. Chitamba?
Vanotara mutengo wechingwa ndivo vanobika chingwa ivo mabakers. Pana maprize maviri aripo, pane yekutanga wholesale price ndo price inotengeswa nayo chingwa kumawholesalers, then vanotarawo zvakare yavanoti retail price ndo inozotengeswa muzvitoro nevanhuwo zvavanenge vachida kutenga chingwa chekunodya mudzimba dzavo.
Ndezvipi zvikonzero zviri kunyanyoita kuti chingwa chikwire mutengo munyika?
Nenyaya yekuti kurimwa kwegorosi munyika kwanga kwadirira zvakanyanya. Vanogadzira chingwa vari kutopona nekutenga gorosi kunze kwenyika, saka vanotoendawo pamusika weforeign exchange auction kunoti vange vachitengawo maus dollar avanoda kunge vachitenga gorosi kubva kudzimwe nyika. Saka zvavari kutaura izvozvi zvakaringana panyaya yekuti rate ravanenge vawanawo iroro ndo mari yavanozoshandisa kunge vachitenga gorosi. Saka rate iroro rinozodeterminawo zvakare rine chekuita nemutengo unozotengeswa nawo chingwa. Ndosaka vava kutaura kuti kubva pari zvino tichienda mberi mutengo wechingwa unenge wakudeterminawo zvakare average exchange rate yepa auction market kunowe ndo kwavanenge vachiwana foreign exchange yekutenga gorosi kune dzimwe nyika.
Matambudziko aya angagadziriswa sei Dr. Chitambara?
Idambudziko reyatingati pachirungu production. Asi chakakosha ndechekuona kuti senyika tiri kurima gorosi rakakwana ryatinogona kunge tichishandisa senyika rinomita manids nemademands evanogadzira chingwa kuti tisarambe tichisangana nedambudziko rokuti tinoda kuimporta gorosi kubva kune dzimwe nyika. Saka production yegorosi yakaimprova, supply yakaimprova, zvinobatsirawo zvakare kuti vanogadzira chingwa vasade kuramba vachiimporta. Zvoitawo zvakare kuti mutengo wechingwa unogona kustabiliza. But of course zvakawanda zvinoita kuti mutengo urambe uchikwira even takakwanisa kunge tichizvimira gorosi redu.
Vanga vari nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Prosper Chitambara vachitaura nestudio 7 vari parunhare muHarare.
Vatereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band ne C band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pa website yedu ye www.voashona.com kana pa Facebook page yedu ye VOA Shona.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. mvura iyo Kenya iri kurwisa dambudziko rechirwere cheCovid-19. Nyika iyi yakatarisanawo nedambudziko guru revanasikana vadiki vari kubata pamuviri munguva yelockdown iyi. Mumwedzi mitatu vanhu vari mulockdown vasikana vadiki vari pasi pemakore makumi maviri vanosvika zviuru zana nemakumi mashanu nezviviri vakabata pamuviri. Uwandu hunodarika zvikamu makumi mana kubva muzana pamwedzi wega wega. Makambani emuAmerica akaita seCoca-Cola, Adidas, Ford neLego ari kuramwa kushandisa Facebook kuti ishambadze zvigadzirwa zvavo uye achibvisawo mashoko avo ekushambadza zvinhu zvavo ari padande mutanda reFacebook nechekare. Makambani aya ari kubatana achikomekedza Facebook kuti irwise zvakadzama kushandiswa kwemashoko eruvengo pamwe nemanyepo munzvimbo dzepadande mutande dzinenge dzichitaura nyaya dzekuvhota. Asi Facebook inoti yagadzirisa zvimwe zvichemo, asi makambani aya ari kuti Facebook inofanirwa kuita zvakawanda. Hondo pakati peMDC Alliance inotungamirwa navaNelson Chamisa neMDCT iwe iri kufanotungamirwa namuzvare Thokozani Khupe iri kuramba ichienderera mberi zvichitevera kudzingwa kubva mukanzuro yeHarare kwemakanzura mana ebato reMDC Alliance. Izvi zvauya mushure mekunge munyori mukuru weMDCT vaDouglas Monzora vanyorera gurukota rezvematunhu vaJulai Moyo vachivazivisa kuti makanzura aya akanga asisiri nhengo dzebato ravo. Makanzura akadzingwa aya zvichitevera tsamba yakanyorwa navaMoyo anoti vaDanford Ngadzore vanomirira Ward 16, vaGrisot Mandere weWard 44, vaJason Kautsa weWard 37 pamwe navatonderai Chakaredza vanovekanzura weWard 31. Studio 7 aina kukwanisa kunzwa kubva kuna vaMonzora kuti vatipe zvizere zvikonzero zvekudzinga makanzura asiri ebato ravo. Asi vangadziore vanoti havana kushamiswa nezvakaitwa zvekuvadzinga mukanzuru sezvo vachizivikanwa nekutsigira kwavo mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa.
Ndamatambira chose ndanganadandichozve kuti tsamba iri kuuya. Ndakauzwa kare kare and my position was very clear from the beginning. Kuti ina nditengesi, ini ndrozi ya nakandivotera. Wanakavota kwa hati sikizi wanakavotera MDC Alliance na wachamisa na MP Joana Mamumbe. Tose taka kukinya na mjile mtsindo. And I knew kuti I would never betray my people and my residents. Ndakawa funza wa marizi ndo tingamirira. What is the position? Wakanoza shukita. So I never betrayed and now tengesa. And I don't regret, I don't really care.
Saka zvii zvamuri kuti makasunga mushure mukunge mataura nevagari vamai mirira matano hapa amuri kuzotora.
Pandakataura nevagari, vagari vanga vari very clear kuti isu muno muwadi 16 takavhotera MDC Alliance vakuna kanzela MP na president. So iwe enda unoita sekuti takatakara takaita pavhoti ya 31 July na 2018 usabva wakapa chinangwa ichocho. Zvinobatsira kuti pati yaenda kwose tishange tiinewe vhoti isakavhota. So that was the message ndakateerera. And they have tried to engage iyo vanaMonzora nevamwe. Pandavano kuti inini semutumwa I will never betray sokutumwa nakaita nemaredzesi.
Saka muri kuti here mucharamba muchishanda kuita basa ramaya muchiita sakanzura kunyange zvazvo musisiri munhu anenge achienda kumisangano yekanzura?
Ichokwadi handisi kuzomira basa rangu. I have been a community leader before. Ndaimirira maredzesi ndavakanzera. That's why maredzesi vakatondivhotera kuti ndive kanzera. And I'm the coordinator of the forum kwenguva refu. So I would just go back ikoko and provide necessary leadership. Amatambudziko akawanda chose anga ari muwadi mamwe andakakwanisa kundisolve nomwe andakakundikana. But I'm sure victory is certain. Chabatsira zvekuti maresident chienda mberi.
Iro bato renyu reMDC Alliance rine zvariri kuitawo here panyaya yekuramba nhengo dziri kudzingwa kubva kuparamende iyo zvinotaa kuona nhengo dzaakudzingwa kubva kumakanzuro?
Bato redu obviously rinotora matanho akasiyana-siyana. But ini sakanzura wechidiki, I believe kuti kwatiri kuenda solution in law and politics. So political solutions dziwane zvi are going to pursue and make sure that it achieve a change in Zimbabwe.
Avanga vari vaive kanzura weWard 16 vaDanford Ngadzore vachitaura vari parunhare vari muHarare neStudio 7.
Ma akatirira ku Studio 7 munotibata pamasai sai anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pa shortwave. Munokwanisa kutibata mangwanani nenguva dza 6 pamasai sai anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 kHz pa shortwave.
Yashika nguye kuti timbonzwa zviri kuitika pa social media.
Pachirongwa chedu che Let's Talk ngati kurukurei chatino kupakurirai pa Facebook page yedu ye VOA Shona nemusi wechipiri china nechishanu. Nasi tiri kutarisa zviri kuitika panyaya yedambudziko rechirwere cheCOVID-19 icho chatekeshera pasi rose nemunyika. Tichitarisa zvakare zvematongerwo enyika nezvimwewo.
Magadi vashamaro Studio 7 ndinotawo takaza ndiri ku South Africa ku tunda kuti mundibvunzirewo kuhurumende kuti painoti ekokesha ishadiwi yakubhaniwa, but ndoda kubvunza panonzi pokuti apaka kuti munhu ukahora mari kana ndiri kupinda mari richipindira mukadhi ukaenda kukadhi kubank kunopuwa kana 200 bondi kana kuti 400 bondi pazuva, apa mukadhi manga munenge mune 3000. Saka kurova kuti ndosaka vanhu vachizoti vanobvisa mari yavo mumakadhi vachiisa mari yavo muekokeshi kuti vatatenga kene ekokeshi kana kuti akwanise kutumirawo kana mhuri dziri kumusha kana dzingava dziri kupana gutuko kana dziri kwana kunana bhindura kuti kupi nokwanisa kutumira mari neekokeshi. Saka zvino kana vachiita ekokeshi bvisire, saka vanga vati vanhu vashandisei chitori nano kuti vanoshandisa ekokeshi nekuti vashandi vavo hurumende vose vanonga tichingokorera mari yake iri pai mari yake ngeri kuti mushandi ari muekokeshi. Saka ekokeshi handionisi kuti bvisire zvangu ekokeshi kana ndisei ndatenda zvangu.
Zita ndiita Robert Chitando, ndiri muno South Africa. Ini nhango nyaya yangu iri pakuti kumudzidzisi wese, kuvafundisi wose, vakuru vemakereke, vakuru wose, mabhishopu ose, kereke ipi neipi, kureva chechi ipi neipi, ini zvangu ndanga ndine chidzidziso kana maonero angu okuti ndoda kupausa muono kuti vafundisi, vadzidzisi, mabhishopu, vakuru vemakereke, munhu wekereke haapindi mumatongerwo enyika, haapindi mubato. Mufundisi, bishopu, mukuru wekereke, basa rake nderekunamata kuti vanhu vave neupenyu hwakanaka, kwete kuti vapindire mukati menhau dzematongerwo enyika.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Mitambo nyanzvi munyaya dzeutano munhabvu dzabuda negwara rezvinofanirwa kutevedzerwa nezvikwata kuti nhabvu idzoke pasina njodzi yekupararira kweutachiwana hwecoronavhairas kuvatambi vebhora. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Mukuru wanamazvikokota ava Dr. Edward Chagonda vanoti vaendesa zvakabuda nazvo kupremier soccer league vaine tarisiro yekuti zvikatevedzerwa mutambo uyu unodzoka zvekare munhandare. Vachagonda nekomiti yavo vakapiwa basa rekubuda negwaro rine nzira dzinofanira kutevedzerwa pautano kuti nhabvu idzoke zvisina njodzi. Komiti iyi inotanganisirawo zvekare vaNicholas Mnyonga avo vanotungamira zveutano musangano reZimbabwe Olympic Committee. Asi vachagonda vanoti havakwanise kuudza veruzhinji zvabuda nazvo sezvo zvifanira kutanga zvasvitswa kuhurumende neveZIFA. Vachagonda vanoti varusangana neZIFA mangwana apo vachasvitsa gwaro iri vaine chivimbo chekuti richange rave kuhurumende svondo rinouya. Asi vachagonda havana kuvanza kuti zvimwe zvezviri kudiwa kuongororwa kwevatambi kuti vane utachiona hwecoronavirus here kana kuti kwete pamwe nezvimwe zvekuedza kudzivirira utachiona uhu. Nabvu mune dzimwe nyika yave kutambwa asi muZimbabwe haisi pamitambo yakanzi dzoke iko zvino nehurumende nekuti ine kusangana kwakanyanya. Asi muongorori wemutambo wenhabvu vatatenda muchena vanoti kana zvikaita sei nhabvu haifaniri kudzoka musina vatsigiri vanenge vachiona mitambo sezviri kuitika kune dzimwe nyika.
Ndinofunga kuti bhora remuZimbabwe kuti ridzoke rotofanira kutambwa mutori nevanhu because kuti ritambwe musina vanhu hazvibudi because mateam ese anosevhaivha nekutora mari pagedhi. Kuti mutambo musina vanhu hazviti hazvibudi.
Mumwe mucheveri wemutambo uyu vaOliver Musongoro vanoti vanonokerwa nemitambo sezvo gore rava kutopera mitambo isina kutambwa. VaMusongoro vanoti nhandare dzemuno dzakakurisa kudarika vanhu vanopinda zvekuti vanokwanisa kuona mitambo pasina njodzi yekutapurirana coronavirus.
Tinonokerwa nekuona bhora gore ratopera tisiramboona bhora. Magrounds edu isusu akakura zvekuti anokwanisa kuvakomodidza vanhu vachiona vasingambotya zvecovid zvaizvo kana vakaita social distance kana 3-4 meters chaiyo chaiyo pamunhu akagara mupeika ground rinotozara tinokwanisa kumbonawo mabhora.
Mitambo yakawanda mupremier soccer league iri kutadza kukwezva vatsigiri vanosvika mazana mashanu kana kuti 500 muchirungu. Asi mumwe mucheveri wemutambo uyu vajustice Muzanenhamo vanoti mitambo panguva ino ine njodzi.
Mamiriro azvakatoita izvo chese chinozipoti chingave kana chinofanira kumira tichitanga taongorora denda rekuti riri kubva papi richapera here tichitsvaga solution kana tasvika ipapo
ZIFA inoti iri kutarisira kuti zvinhu zvikafamba zvakanaka nhabvu munyika ingangodzoka muna Gunyana.
Ndakamirira Studio 7 muHarare. Ndini Michael Kariati.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu munyaya dzeupfumi pamwe nezviri kuitika mukurwisa dambudziko recoronavirus munyika.
Zvungu yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checovid-19 munyika hwakakwira nechina kusvika pamazana matanhatu negumi nevanomwe kana kuti 617 vafa vachiri vanomwe. Hurumende yokurudzirwa kuwedzera uwandu hwevanhu vari kuongororwa covid-19 munyika. Mutengo wechingwa wodzika muzvitoro zvemunyika. MDCT inoenderera mberi ichidzinga nhengo dzeMDC Alliance mumakanzuru. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Choku izika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Olamukela kuStudio 7 ngolwesihlanu mhlaka 3 kuNtulikazi 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, inani labantu asebefunyenwe belegcikwane leCOVID-19 eZimbabwe selingamakhulu edlula ayisithupha, i-617, emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezedlula ezilithumi lanye, 11 million.
Hayi, zinaso ngokuthi qenjana kwabafana besikolo. Abayenza into zesikolo, benza into zamabhuku, betshiyane le nto zomba ngazo.
Izifundi zemakolitshini zenhlanganiso yeZimbabwe National Students Union, izinasu, namhlanje zitshengisele ezitaladeni zeHarare, zisola umonakalo wesimo somnotho welizwe nesombusazwe. Uhlelo Woza Friday namuhla sihamba leqembu elicula umdumo werumba ele amabhubezi New Sound liphethe idlalade lalo elitsha. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba abantu abahlolwe batholakala belegcikwane leCOVID-19 eZimbabwe. Ngokutshona kwelanga layizolo abalithumi lambili 12 sebekhweze inani lasebefunyenwe belegcikwane leli elizweni jikelele. Laya kwabangamakhulu edlula ayisithupha, i-617. Asebesinde kulomkhuhlane sebelikhulu lamathumi ayisikhombisa lantathu, 173, labulala abayisikhombisa. Inani lasebehloliwe ukuba bale COVID-19 loba hatshi lokhu laqhamukayo eZimbabwe ngombimbitho lonyaka sebezinkulungwane ezedlula amathumi ayisithupha lengxenye, 71,236. Emhlabeni jikelele asebetholakale bele coronavirus sebeyizigidi ezedlula ezilithumi lanye, 11,032,173. Ukuthi asebebulewe yileli gcikwane sebezinkulungwane ezedlula amakhulu amahlanu, 525,120. Abasinde kuwo beyizigidi ezedlula eziyisithupha, 6,184,991. Kubika abenhlanganiso ye-Worldometer, emazweni awezwekazi le-Afrika asebebanjwe belegcikwane leli sebezinkulungwane ezingamakhulu edlula amane, 414,011. Labulala inkulungwane ezedlula ezilithumi, 10,260. Kwasinda inkulungwane ezedlula ezilikhulu lengxenye, 195,729. Kubika abenhlanganiso ye-African Union.
Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Afrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook bu-VOA Ndebele naku-Twitter bu-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Abenhlanganiso elwela amalungelo oluntu e-Community Action Group for Governance bavakatshele izakhamizi zeLuveve ukuyabona ukuthi isimo sinjani ngemva kokuqhamuka kwesihudo kulowo muzi esibulele abantu abedlula ithumi lambili ngemva kokunatha amanzi angcolileyo abephuma empompini. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Iningi labantu elikhulunywe labo ngabe Community Action Group for Governance baveze ukukhathazeka ngesimo ababhekane laso sodubo lwamanzi osolubangele ukugula lokulahleka kwemiphefumulo ethize. Abanenhlanganiso baphume ijumo besiyakhulumisana lezakhamizi zeLuveve ezigulayo lezilahlekelwe izihlobo emizameni yokuhlolisisa ukuthi mhlawumbe banganceda ngendlela ezehlukeneyo. omunye wabo unkosikazi Patricia Chabalala oveza umbono wakhe ngahlanganela kho
sithole ukuhawukisa kakhulu bekulobunzima abantu bagula abantu bafelwe abantu bayisaba abantu bathithibele angikwazi ukuthi ngababe kanjani okubuhlungu kwangkhona kakhulu ukuthi bayisaba ungani kube umuntu obethisela ukuthi bengakhulumi laba bavakatshelayo bezobagqigqisa baze basitshela into enzisa ubuhlungu kakhulu ukuthi abantu laba abakhansilini bayafika bengazobakhalisa bengazobagqigqisa basuka bababuza ukuthi azange libone amagundwane ini la amagundwane angenelana ngaphi la manzi
ukhansila kaward 1 kobulawayo umnumzana Mlandu Ncube emele umeya wedolobho leli uchaze ukuba benza konke okusemandleni abo ukusiza izakhamizi zeluveve ezibhekane lodubo.
Hey, uyazi kubuhlungu dadewethu ukuswelakala kwemphefumulo okwenzakalela uveve lokugula kwabantu. Yikho libona sesizame ngemizamo yonke ukuthi singezelele abezempilakahle khona ngale. Siyabalandelela labantu sibalapha ngasemakhaya leclinic yethu balapha mahara. Njalo abanye abasisekelayo abanjenge Danish Church Aid in Zimbabwe basincedisile kakhulu ngokuthi nika amabhakede lezigubhu ukuthi izakhamizi zigcinele khona amanzi abo.
Izakhamizi zeluveve okwamanje zitholiswa amanzi malanga wonke sezakhithwa kuhlelo lokwabelwa amanzi okwamalanga ayisithupha ngeviki. Abe Community Action Group for Governance bahle bathatha leli thuba ukuthatha impompi yamanzi eyakhutshwa eluveve ukuze iyehlolwa ukuba imbangela yokugula lokufa kwabantu ingabe kuyini. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Izifundi zemakolitshini zenhlanganiso eZimbabwe National Students Union iZinasu namhlanje zitshengisele ezitaladeni zeHarare zisola umonakalo wesimo somnotho welizwe lesombusazwe zisithi uhulumende kumele alungisise udubo lwenkohlakalo. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Izifundi zamakolishini zingene ezitaladeni zedolobheni leHarare zitshengisela endaweni ezigoqela esilindweni samabhasi lezimota ezithwala uzulu esiya emalokishini eseCopacabana. Lezi zifundi bezisola umumo zombusazwe kanye nokonakala kwesimo somnotho elizweni ikakhulu udubo lwenkohlakalo eselizweni zisithi nxa lungalungisiswanga inkinga ezibhekane lelizwe kazisoze zafa zaphela. Ekhuluma kulokhu kutshengisela unobhala wezinasi u-Abe Urunga uthi indubo ezihlangana nabazali ziyabaphambanisa ezifundweni zabo.
Njengabazali yini elisihambisa ezikolo? Yini elibulala inkomo lenkukhu ukuthi siye ezikolo? Simi lapha njengezifundi sisithi thina hathi elizweni lethu sinendubo esihlangana lazo. Indubo esihlangana lazo azizo zethu sodwa kodwa ngezenu, ngoba imali ezisibhadalela esikolo zivela kini.
Lokhu kugcizelwe ngomunye okade etshengisela elilunga lezinasu njalo efunda ekolishini yeMiddel State University MSU uThandiwe Nashe Gwena. Uqhubeke esithi kabasoze bebuyele emuva njalo kabesabi loba nje bekwazi ukuba uhulumende ulakho ukubopha abantu abatshengiselayo.
One is the issue of to deal with corruption in this country.
Asinezinto ezimbili. Okokuqala ludaba lwenkohlakalo elizweni. Okwesibili ludaba lwemali zesikolo. Siza kulwa lohulumende lo. Siza kwenza izinto eziningi ukulwisana lohulumende lo.
Which is looting and stealing our resources. And we are going to have a series of actions.
Kodwa omele abatsha kubandane ZANPF engumsekeli obona ngezokukhanyiswa komsebenzi umnumzana Mabutha Moyo uthi izifundi zezinasu zisetshenziswa ngamabandla aphikisayo ukulwisa iZANPF.
Hayi, izinasu ngokuliqenjana kwabafana besikolo. Abayenza into zesikolo, benza into zamabhuku, betshiyane lento zombangazwe. iZANPF kwehlukelayo kwakwayo kuzabonakala njalo kufezeke ngo-2023 nxa abantu sebethe hayi yehlulekile asayivoteli.
Kunyanga ezedluleyo sokube nezihlakalo eziningi zabantu betshengisela enhlangothini zempilo ezishiyeneyo bekhonona ngokushiyeneyo ikakhulu isimo somnotho, inkohlakalo, ukuqonga kwentengo mihla ngemihla, ezombusazwe, ukwephula kwamalungelo oluntu lokunye okuningi-ningi asabeke bangena emgwaqweni betshengisela bagoqela abakuhlangothi lwababalisi odokotela abongi lezisebenzi zezinye inhlangothi zezempilo abantu abaningi basola uhulumende ngokuthi akabanakekeli njengamazwe amanye ngesikhathi sokumelana legciwane le-COVID-19 elidale umonakalo omkhulu emhlabeni jikelele uhulumende yena uthi abantu kababekezele uyenza yonke imizamo yokunakekela wonke umuntu esola labo abatshengiselayo esithi bathunywa ngamazwe athuthukileyo angajabuleli umbuso okhona manje ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingumlondolozi Ndlovu.
Abenhlanganiso ezimbili ezithi eDanish Church Aid leyabaphila ngokuthengisa eyebulawayo Vendors Traders Association banikeze umanisipala wakobulawayo isipho sempahla yokusebenzisa ukumelana lomkhuhlane we-COVID-19. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Namhlanje inhlanganiso yeDanish Church Aid iphe isipho samabhakede amanzi alempompi azinkulungwane lengxenye 1500 kunye namatanka ezigubhu ezinkulu zokugcinela amanzi ezedlula inkulungwane 1200 elokitshini leLuveve. Wathi abenhlanganiso yabaphila ngokuthengisa eyobulawayo Vendors Traders Association labo baphe esabo isipho sempahla ehlukeneyo yokumelana le-COVID-19 kukhansili wakobulawayo ezamele isetshenziswe ukulondoloza ukuhlanzeka endaweni ezehlukeneyo zokuthengisela edolobheni. Umqondisi webulawayo Vendors Traders Association umnumzana Michael Ndiweni uchaza kabanzi ngesipho sabo se-COVID-19.
Namhlanje njengebulawayo Vendors Traders Association sizobambelene lenhlanganiso esebenzelayo u-KV Set sizodonata buswayenda over equipment yokusebenza kuma-marketplaces ama-water dispensers, hand washing water dispensers, ama-sanitizers kanye lama-masks zama ukuthi sincedise abantu abasebenza ama-vendors ukuthi nxa besiyalandela bathengisela kuzo bakwazi ukuthi balandele imilayezo yokuvikela umkhuhlane we-COVID-19.
Ukhansila Mlandu Ncube emele umeya wakobulawayo ubonge kakhulu izipho abazithole namhlanje zokumelana le-COVID-19.
Sithanda ukubonga abantu be-BVTA abakhangela labo abathengisayo ama-vendors ngokusidonethela into zokuvikela lokulwisana le-COVID-19. Njalo sithemba kakhulu ukubana kuzahamba isibanga eside ukulwisana lo mkhuhlane.
Ubulawayo uqhubekela phambili ethola izipho zokumelana lomkhuhlane we-COVID-19 ezivela kumankampani lenhlanganisweni zenhlangothi ezehlukeneyo zempilo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Kulive Talk namhlanje kuhlelo sikhangela umonakalo osudalwe yi-COVID-19. Kodwa likhumbule sihlobo alenelisi ukungena kuhlelo ngocingo njengoba sisebenzela emakhaya ngenxa ye-COVID-19. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Wezivela kwamanye amazwe ngamafitshanisi.
Usibalukhulu wesabelo se-Texas kwele-Melika, uGovernor Greg Abbott, wethule umlayo othi kumele abantu bonke baleso sigaba bagqoke kokuvala ubuso lamakhala, ama-mask kusukela ngolwesine ngoba siliqonga okwethusayo inani lasebebanjwa ele-COVID-19, okutsho ukubana le nani labalaliswe ezibhedlela ngenxa yaleli gciwane lalo liqonga okwethusayo. Kulezifundi zekolitshini le-University of Washington khonapha e-Melika, ezingamashumi athobaminembili 80 ezihlala ezindlini eziduzane lesikolo zenhlanganiso
zama fraternity ezitholakale zile COVID-19 njalo kula makhulu athile ezifundi lezi esezihloliwe ezimelele impumela. Udokotela Stan Wilson wasesigabeni seSouth Carolina khonapha eMelika ucwayisa ukubana idolobho leCharlestown linakho ukubhekana lobunzima bokugcwala kakhulu kwezigulane zomkhuhlane wecoronavirus ezibhedlela zalelo dolobho, kugcine kuswelakala indawo lemibheda yokuzifaka. UZulu waseMali utshengisele lamhlanje phambi kwesigodlo somkambo omkhulu wemali kulelo lizwe owe-stock exchange edolobheni leBamako zithi zifuna uhulumende akhulule umkhokheli webandla eliphikisayo uSomala Sise othunjwe ngabokholo lwesiMuslim abedlulisa amalawulo kunyanga ezintathu ezedlileyo. Sizigqiba ke lapha indaba zethu ezivela kwamanye amazwe namafitshane.
Ngulandela isinqumo sikahulumende esokuthi angcwabe kutsha ababhubha ngesikhathi segugurawundi, abanye bathi ngabe uqala axolise andubana lolu hlelo luqhutshwe. Lokhu kulandela umhlangano phakathi kukamphathintambo kahulumende obona ngokwenzakala elizweni umnumzana Ziyambi Ziyambi kanye lenhlanganiso yeMathebeleland Collective, lapho abikwa echasise ukuthi uhulumende useloba imithetho yokungcwaba kutsha ababhubha ngalesi isikhathi, njalo abangalancwadi zokuzalwa ngenxa yegugurawundi bazazithola lula. Uhlelo lolu luzaqhutshwa inhlanganiso ye-National Peace and Reconciliation Committee, njalo uhulumende uthi usexoxisane lezinduna lenye inkokheli yezigaba ngalolu daba. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lomfundisi Angliston Smanda.
Mina wami umbono ngokuthi nxa singasazanga sakhuluma ngalindlovu esendlini sibe siloko esithena simelele ukuthi umnankagwa azabotshwa, uzabotshwa mbani na kungulo obusayo, njalo ngesikhathi ephuma kumbe lapho ezaphuma khona embusweni uzaphuma ephila yini. Nangumgabe sowazwafa singalungisanga lolu daba, la uzazafa umnankagwa engazange alungisise lolu daba, ngoba yibo esiwafuna besaphila babe yibo abakulungisisayo ngoba yibo abakwenzayo. So okwesibili ngiyibona ngani lanxa kunobugcamu kuvele yikho kade sikufuna ukuthi abantu baphiwe izithupha abantu. Kulokunye futhi esikunenge sikufuna abantu bakhuluma ukuthi bafuna into ye-compensatory development lapho kwacike imigwaqo yetsholotshe efile ilungiswe kube lezi zinto ezinjalo abantu bemathebeleni nawo bazizwe bengabantu. So mina ngibona ngani kulinyathela elicakatheke kakhulu okumele silisekele lanxa lobugcamu phakathi. Kumele siqhubeke sikhonona siphakathi kodwa singakhalalanga, sikhonona ukuthi into le kayenzwanga kahle kodwa sinjani siyenze, ngoba lalaba bantu abalimalayo abanye abalimala ngegugurawundi bazaze bafe bengazange bathole inhlawulo zokuthi babuye bahambe ezibhedlela bayelatshwa, kugcine kungasolvanga lutho. So kukhalala sitshile izikeyi sithi asikufuni lokho akusithi ndawo.
Siyananzelela njalo ukuthi uhulumende uhlangene lenhlanganiso yeMathebeleland Collective, kukanti bakhona abanye abaphumayo kule inhlanganiso besithi kumele uhulumende aqale ehloxolise.
Esifika khona endabeni yokuthi siyayiphetha lindaba ukuze ingabi insumansumane ingoma yemvundla icile singumchilo singisakavulela umchilo wesidwaba indeyindi indaba engapheliyo. Kulesikhathi lathi kulabantu abethu labo kumele labo bazwe ukuthula singabe lokho sidlulisa ubuhlungu to the next generation.
Lowo ngumnumzana Angliston Sibanda, umfundisi obexoxa ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Siphinde sathinta umnumzana Joseph Chuma, ilunga lebandla leZANU-PF, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Mina ngibona nganto lokhu yinto esazivele siyikhalela phonxa sisenzakala sesisithi kona sokuyinto embi futhi njani. Kufana nokuthi bona umuntu utumbona ehamba egade idonge de hey wena indaba ulolunya ugade idonge hamba yehle uhambe icene kwedonge ahlale la uhambe icene kwedonge indaba ngubhare uhamba icene kwedonge lothi ngabe ugade idonge. So vele ukuthi usuthise umuntu inkani le.
Kuqondile yini ukuthi uhulumende axoxisane lenhlanganiso yeMathebeleland Collective ngalolu daba, njengoba sibona ukuthi kulezinye inhlanganiso ezaphuma kulo umanyana?
Inhlanganiso ezabuya ndawonye ezeMathebeleland ziqala udaba lonololu ngikhulumisana lohulumende zazenze into encomeka kakhulu into enhle uhulumende uqondile kakhulu bana aqhubeke esebenza labantu bona labo ababuyayo ndawonye ukuthi bona sibone ngodawo leMathebeleland izinto ezihluphayo ngapha laba abantu abaphumayo abaziphumela nje ngokuthanda kwabo njalo futhi siyananzelela ukuba nabakhona abanye abantu asifuna ngo cry baby kakhulu asifuna ngo big brother kakhulu obuda badala bekhuluna into lekumele silingane ngezikhathi zonke kanti nxa kule nto babeyisola phakathi indaba bengayilungisanga bephakathi ukuphuma yikho okuzaba yikuyini kuzadalani kuyasilethelana etafuleni impendulo kanengi ukuthi akula ngakho ke mina ngibona ngantwa uhulumende uqondile ayalisebenzela labo abasalayo labo abaphumayo indaba zabo nxa labo sebefuna ukukhuma ngendaba ezinjalo uhulumende uvulekile njalo uyayamukela abantu ukuthi bangene kukhulunyiswane kuxoxiswane nxa kule nto embi ayiboniswane phela siphakathi pho nxa uzuphuma ukhalalo ufuna uhlala uncengwa na
lowo ngumnumzana Joseph Chuma isiphathamandla sebandla lezanu PF sixoxelaye ekobulawayo Uhlelo Woza Friday namhla sihamba leqembu elicula umdumo werumba ele amabhubezi New Sound liphethe indlalade lalo elitsha untungameli inkomo Studio 7 usipha loludaba
iqembu leamabhubezi selileminyaka emihlanu labunjwayo njalo idlalade lalo leli lilengoma eziyisithupha njengabaculi abanengi abadabuka eMathebeleland iqembu leli lihlabelwa likwele South Africa nangu umkhokheli walo umbonisi Maphisa Nkomo
sina siliqembu lamabhubesi siqhamuka endaweni yaseplumtree endaweni ebizwa ukuthiwa kokunguwo iqembu lamabhubesi lisungule ngo-2015 kuzobe namanje sosiqhuba siyenza ama-albhamu senza ingoma
ingoma ezikuleli dlalade zivalisa eyisihloko salo ethi usuku lokugcina mfakazi ludo babasomandla ungabomthemba umuntu kanye le thi uthando lwamanje
namhlanje sikhuluma ngabo madoda abantu abangathembekile emphakathini akhulini abanye amavuke kulo nyaka lamadoda
ngathanda ukuthenga idlalade lenu leli lamanye nje amadlalade enu mbonisi balithola njani
inumber zocingo abantu bakithi elingazisebenzisa ngu 062 331 8832 yizo inumber lingasithola kizo lesingaxhumana kizo zini WhatsApp futhi
ezinye inumber elingasithola kuzo 083 87 05 71 0172 numbers of WhatsApp with the new one. Siyabonga.
Umbonisi utshayele ihlombe umculi asebesebenza laye uJosiah Nkomo yena owake wahlabela leqembu lemokisi esithi uza lobuciko obujulileyo.
Ngethemba lokuthi abantu sinizokujabulela lokho bantu bakithi. Umdala usobanda Nkomo sisosebenza naye njengamanje.
Ucele njalo abalandeli ukuthi babasekele ngokuthenga amadlalade abo qobo hathi awokuzifazela athengiswa izigilamkhuba ngemali engatsho lutho ezitaladeni ze-Hillbro. Uphuma ke enkundleni umbonisi Maphisa Nkomo leqembu lakhe le-Amabhubezi New Sound ngale.
Ngesukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela inani labantu asebefunyenwe belegcikwane le-COVID-19 eZimbabwe selingamakhulu edlula ayisithupha 617 emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezedlula ezilitshumi lanye 11 million. Izifundi zemakolishini zenhlanganiso eZimbabwe National Students Union namhlanje zitshengisele ezitaladeni zeHarare zisola umonakalo wesimo somnotho welizwe lesombusazwe. Hayi ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.